get it.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 12 2022. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekubhikita vave kuchema-chema kuti havachina chekudya nekuda kwekuti kanzuru yavo iri kumanikidza vemasangano akazvimirira oga vanopa rubatsiro kubhadhara mari dzekuti vakwanise kushanda. Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti haasi kufara ndezvavari kuitwa nehurumende pakuvatambirisa mari dzemabonus. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti pamari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution yavakavimbiswa nehurumende inodarika mabhiriyoni maviri, kanzuru yavo yakangopiwa mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti 150 million apo gore rave kutopera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekubhikita vari kuchema-chema kuti havachina chekudya nekuda kwekuti kanzuru yavo iri kumanikidza masangano anobatsira nechikafu kubhadhara mari dzekuti vakwanise kushanda. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumusangano wakaitwa mukupera kwachivabvu, kanzuri yebhikita yakaita chisungo chekuti vemasangano akazvimirira oga vanoda kushandira mudunhu ravo vabhadhare mazana matatu emadhora ekuamerica kana kuti $300. Pamusoro pazvo vanozobhadhara madhora mazana maviri $200 ekunyorerana gwaro rekuwirirana pamashandiro kana kuti memorandum of understanding MOU kuti vatange basa. Mumwe mugari wekwamukore vaOscar Makova vanoti izvave kupa kuti mamwe masangano aregedze kushandira munzvimbo iyi.
Zvara munombikita zvamunoona mukoma yakawanda, hatina kuwana goro rakakwana mukupa kurima kuma kwavapfuura. Saka iko zvino zvara ichatowedzera nokuti maNGO achauya achida kutiza mutengo waisiwa nekanzuro kuti vabhadhare.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revagari veBikita Resident Health Payers Association kana kuti BIRA vaMark Mutengani, avo vati kanzuro ikoshesa mari pane upenyu hwevanhu.
Hanguva ari kuya kuda kubatsira vanhu kupa chikafu, kanzuro iri kuvabhadharisa mari yekuda kubatsira vanhu kwavaroda kuiti. Zvinosiya mangova mamwe asingagoni kushandira muno aakubuda muBikita District, mamwe haatouyi enda kuna mamwe madistrict. Kuna mamwe madistrict hazviko, zvingori muno mutemo weBikita kuti mangova ngaabhadharisa kuti abatsire vanhu, nekuti misi ndokukoshesa upenyu hwavanhu vari kukoshesa mari.
Vemasangano akazvimirira vataura neStudio 7 vati muBikita mave kunetsa kushandira nemutemo uyu uye vave kusarudza kushandira kune mamwe matunhu. Vanoti kunze kwekubatsira nechikafu munguva dzenzara, masangano avo anobetsera hurumende muzvirongwa zvebudiriro zvakafanana nekuvakira vagari zvikoro, makiriniki pamwe nekuchera zvibhorani kuti vanhu vagare zvakanaka pachena. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTrad vazivanai muzorodzi vanoti zviri kuitwa nekanzuro iyi kutyora mutemo wenyika.
Zvaitwa neBikita Rural District Council hazvisi pamutemo, anongova makaro nekusagona kutungamirira zviri pajekerere. Tinoona sokuti ava vangofunga kuita kana dzimba vokuvaka matendere nemanhenga edzimwe shiri. Mari yemaNGOs ndeyekubatsira vanhu vanotambura, vanhu vasina chikafu, vanorarama neurema nemamwe matambudziko akasiyana-siyana akafanana nemvura.
Munyori msangano nomirira masangano akazvimirira masvingo National Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGO amai Lucia Masekesa vakurudzira kanzuri yeBikita kuti ibvise mutemo unoomesera masangano anobatsira veruzhinji pachena.
Tinoshungurudzika mashandiro vemamwe masangano ari kushungurudzika mashandiro emunzvimbo iyoyo nenyaya yemitemo irimo.
Asitati garo kanzuri yeBikita vaBenjamin Masakadza vati vakaisa mutemo uyu kuti kanzuri iwane mari yemabhazi nechikafu chemakanzura pavanouya kuzonyorerana zvibvumirano izvi nemasangano akazvimirira oga.
Pane nyaya dzekuti vanenge vaida kuti tishandise memorandum of understanding handizvoga. Saka isusu kanzu haizokwani kuti takaita kuti makanzuras auye. Saka isusu tiri kuti isusu organizations kwavo ndo anofanira kuprovhaidha tndate netrangboti yamakanzura endati ndo zviri pagraund zvatakabvumidzana izvozvo. Isu takangoti inogarwa pamwe chete ingori iyoyo netrangboti netndate because kanzu inenge isina kugadzira kuchiteketa for that because inenge isina bhabhedhi yemameetings kwayo.
Magari wekuBikita vataura neStudio 7 vati masangano anobatsira nechikafu akasauya mudunhu ravo vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo kuine nzara huru yakakonzerwa nemvura yakarambira mudenga mwaka wadarika. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose nekuda kwenzara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti haasi kufara nedanho riri kuda kutorwa nehurumende ichiita fungira moyo rwendo rwembwa ichitambirisa vashandi mari yemabonus ichishandisa ongororo yekuti mushandi aishanda zvakadii pagore rose. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Gwaro rakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezveutano eyakomodhoja asi pachimedza hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi zvichienderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal, asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma kuti gwaro riri kutenderera pamadande mutande rakanyorwa naDr Chimedza uye mashoko arimo vakapiwa nePublic Service Commission.
Ichokwadi kuti zvinyorwa izvo zvabva kubazi reutano nekurerwa kwevana yakanzi payments of annual bonuses for the year 22. I think munyori wezveutano nekurerwa kwevana vanonyatsotsanangura kuti PHC ndo vakapa zvinyorwa vachizivisa vanhu vachidya maitiro ekupa vanhu matatenda anova bonus ende nezvimwewo zvinonge zvichitarisirwa matingati maawadi. Saka PHC vari kuzivisawo basi ravo kuti ndizvo zvavapo kuti vanhu vachigadzirira kuti vaite mapreza kuti vatozoshamisiki kuti tanyimwa bonus.
Patabvunza kuti zvinokwanisika here ipo pasina nguva yekuita magwara anoratidza mashandiro aiita mushandi, vamujiri vati iri harisi dambudziko sezvo zvichigara zvichiitwa makore ose kunyange zvainge zvisingashandiswe pakupiwa kwemari dzemabhonus.
Hazvinonodzijena nekuda kwekuti vanhu vagara vachiigavenment yagara ingori nemutemo kana system yeappraisal system. Saka hazvizi zvitsva zvokuti zvatanga iyo pari zvinhu vagara vachingozviita vanhu, hazvizi chinhu chinyuwa.
Mutauri wevashandi vemubazi rezveutano reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti sangano ravo harisi kutambira zviri mugwaro iri vachiti vashandi vose vari kutarisira mari yebhonasi semakore ose. VaDongo vanoti havapesane neurongwa hweperformance appraisal.
Maperformance appraisal zvinhu zvagara zviriko zvachingoitwa gore negore achisubmitwa zvavo zvachiitwa semaitirwe azvo ende zvinhu zvatinotambira zvinhu zvatisiri kupokana nazvo. Tava kupokana nazvo kana zvaakunzi kuti uwane bonasi unofanira kunga ine maperformance appraisal. Kudai kuri kuti pamwe hurumende yakataura zvinhu izvi kutanga kwegore munhu wese aida izvozvi zvakatoitwa zvikatopera.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Derera vanoti hurumende yave kuda kudududza pane zvavakavimbisa pamusangano weNational Joint Negotiating Forum wekuti vashandi vachapiwa mari dzemabonasi semakore ose. Tachigara rimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vanoti kupa mari dzemabonasi mushure meongororo yemashandi vakaita mushandi gore rose kuda kupatsanura vashandi zvine utsinye mukati uye kuchikora kodzero dzevashandi.
Aya yekuti mabonasi anopiwa masilver servants akuzopiwa zvichienderana neperformance yemunhu kutanga inodivida vashandi vehurumende zvichiita kuti zvinzi kurwira bonasi haichisiri basa ratingaite chirwirangwe kuchivanyima muchitarisa zvikonzero zvakasiyana siyana unenge watove utsinye kuri kutyorwa kwemutemo zvakare.
Mukuru anoona nezvetsvakurudzo kana kuti research murimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vajospat gwenzira vanoti hurumende inenge iri kuda kutsikirira vamwe vashandi. Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemari muzvinafundo muturi mure kana gurukota rezvevashandi muzvinafundo po mazima vari kunzi vari kunze kwenyika vanga vasiri kudavira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti pamari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution inodarika mabhiriyoni maviri yakavimbiswa nehurumende kanzuri yavo yangopiwa mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti 150 million yemunyika. Izvi vanoti zvave kukanganisa kuitwa kwemabasa muguta. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
VaJacob Mafume, meya weguta reHarare vanoti mari yavakapiwa kubva kuhurumende yematunhu ishoma zvikuru sezvo vakawana madhora mamiriyoni zana nemakumi mashanu chete.
Takapuwa 150 million zvichitaifanirwa kupuwa 2.3 billion. Patakainzi tichaipuwa yaiva nevalue yakasiyana neyaiko zvino. Ndosaka ndati takapuwa zvipururu zvemari imwe yose vakaita yekumunyungira vari kwavari ikoko. Kana isina kumunyungirwa hatizivi kuti iri kupi, haisati yasvika kwatiri.
Vati kusauya kwemari ine nguva kuri kudzosera kumashure mabasa ekanzuru vachiti dai vakawana mari iyi vangadai vari kugadzirisa nyaya dzemvura muguta nemamwe matambudziko.
Tanga tichiita chikumbiro kuhurumende kuti mari dzedu dzemadevolution vatipe tigadzire kana kanal inobva kumuchekaranwa ichipinda muHarare, vapedzise kugadzira kunji, vapedzise kugadzira Musami Dam.
Umwe mugari wekuGlenora B, ama Elizabeth Nyamupfukudza, vati zvakakosha kuti hurumende ipe matunhu mari dzavanenge vakavimbisa dzichiri kutenga.
Sevagari zveshuwa tukuomerwa nokuti ma isu tinotarisira service delivery yakakwana kubva kuCity Council. Idzo mari dzedevolution dzacho vanenge vakataba kavavimbisa kuti vanovapa gore richitanga pavanoita budget yavo government vanofanira kupa makanzuro esemari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezvemari sezvo tatadza kubata gukota vamutuli Ncube uyewo nhare mbozha yemunyori mubaziri vaGeorge Kuvamatanga yanga isingadairwi. Asi nyaya yemari inofanirwa kupiwa kanzuro yeHarare pachirongwa chiri mubumbiro remutemo rakavandudzwa muna 2013 haina kunyatsojeka. Munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakambobudisa mashoko kuvatori venhau vachiti imwe mari yaifanirwa kupiwa kanzuru munyaya dzebudiriro yaizenge yobhadhara chikwereti cheGeogenix BV. Kambani yakapiwa basa rekusimudzira mabasa pagomba rinorasirwa marara repomona kuti igadzire magetsi nezvimwe kanzuru ichibhadhara isati yadzora rerwa zvivakwa negomba iri kwapera makore makumi matatu. Asi vamafume vakatsika madziro vachiti chibvumirano ichi hachina zvachinobatsira kukanzuru. Izvi zvatsinirwa nhasi neverimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust ratambidza vamafume tsamba yenyunyuto iyo iri kukurudzira kanzuru kuti ichidambura zvachose chibvumirano ichi. Mukuru weHarare Residence Trust vapresa shumba vati vanoda kuti chibvumirano ichi chiraswe.
Chibvumirano pakati peCity of Harare neGeogenics, chibvumirano chatiri kuti isusu mupetition chinofanirwa kugurwa nekuti hukama husina pundutso kuvagari kana kuCity of Harare.
Ashumba vati wezvika saitwa vagari vacharatidzira vachivharidzira mota dzekanzuru kuti dzireke kutakura marara anoenda kupomona. Vamafume vati vanotsigirana nevagari vachiti ichi chibvumirano chakaipa zvikuru.
Kubva kudhara tichikura hapana nguva yekunzi landlord anobhadhara rendi kune muroja.
Mafume vatiwo samba yavatambira ine masignature anodarika zviuru zvishanu vachitiwo izvi zvakakosha zvakanyanya uye zvinoratidza kuti kanzuru yavo iri kumirira vagari mukuramba kuenderera mberi nechibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi icho chakamboiswa padivi nekanzuru, kanzuru yeHarare inofanirwa kubhadhara kambani yeGeogenics BV $40 ekuAmerica patani yega yega yamarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere madhora ekuAmerica kana kuti 8 million. Mune imwe unyaya, vamafume nhasi vatambirawo zvipo zvemeyas chair fund zvinosanganisira magumbeze, mibhedha nezvimwewo zvabva kuhotera yeBronti muHarare. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vakwanisewo kupa kune vanoshaya kuburikidza nekuisawo mari nezvipo muhomo yemeyas chair fund iyo inozobatsira vanotambura muguta pamhemberero dzekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vana vechikoro vepa Zambe Primary School kwaMutasa Central kuManicaland vakakuvara mushure mekunge mhepo yakasimba yavhuvhuta ndokutakura marata emamwe makamuri epachikoro ichi akadonerawo pavana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo Dr. Evelyn Dlovu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka.
Kumusoa 10 October 2022, nguwa dhukuma past 11 to 12. Pakaita dutu mpengo rakai pisisa kuonjimbo ya Zambe muwat 14 ya Mutasa Central. Iyo yakabva yatora ma asbestos pa block ma grade 5 ya grade 7. Pane 3 classrooms ipapo. Zvichifufutidzwa nemhepo zvichidonera mukati ma asbestos achirova vamwe vana vakazokuvara.
Vana vakakuvara vava kunzwa sei pari zvino vasarwaka?
Ndinofara kuzivisa nyika kuti pavakaendeswa kuclinic vamwe vacho vakatorapwa zvekuti nhasi vatenge vari kuchikoro. Pane wani mukomana azopfuuriridzwa kuendeswa kugeneral hospital yeRusape uko aongororwa nana chiremba. Ange akakuvara kumusana, ndiye aityiwa dzimwe musi akatyo kamusana, asi ongororo yaitwa yaoneka kuti anonaya haana kukwara zvakanyanya kwa kurungo tundovara kuEuropa, asi ari raiti zvake. Saka in terms of kukwara kwevana ndingati aMwari akati itira nyasha, hapana kunyanya kukwariwa.
Ko chii chakapa kuti vana ava vasakuvari kana pange paine mhepo yaivhuvhuta zvakanyanya kudaro?
Nekuti vamwe vacho vakaita chenjedzo yezvavari kudzidziswa zvekuti kana paita kuputsika kwedzimba wandai pasi pematafura ndozvandanzwa kuti vamwe vana vakaita, zvinova zvakavabatsira. Uye akazokwana kumusana akakwara nekuti anga tadza kukwana pakati pasi pemadesk pematebho pazara nevamwe vana. Saka tiri kuona kuti dzidziso dzekuzvidzivirira munjodzi dzinenge dziri kuratidza kubatsira. Then asi dambudziko guru manje ravapo pachikoro nderekuti marata aya akabva isitatotarisana nenguva yekuti kwakuda kutonaya. Saka chikoro chiri kuchema kuti chikwanise kuwana rubatsiro nekukasika kudzoreredza rufu yepachikoro ichi. Uyezve zvimwe zvatakaongorora ndezvekuti patazosvika ponhasi taona kuti muchenje ndo akadya zvakanyanya mapuranga anga akashandiswa kufirira imba idzi. Saka zviri kuratidza kuti papo pasina kubata kuyasimba pakati pematimba nemaasbestos. Zvakaita nyore kuti mhepo ifa yakwanisa kungomasimudza.
Zvii zvamuri kumbirawo kuti ruzhinji rwuite rinokwanisa kubatsira?
Zvaida kuti vanobatsira vabatsire netimba irritated, uyezve kana kubatsira nemushonga kabariwe inouraya matemites kuitira kuti mapuranga asadyiwe nemuchenji, uyezve kubatsira zvakanyanya neroofing material angava mazenge emazuva ano maibr shitaya kana kungoshandisa maasbestos zvinenge zvangokwanisika. Asi mhuri yepachikoro iri kuchemawo zvakanyanya kuti vanokwanisa kubatsira vakurumidze kupindira. Soko iri tasiya wepachikoro vakurisvitsawo kuna vakuru vedunhu padisaster management. Saka tinotarisirawo kuti muhomwe yavo mungakwanisa kubuda rumwe rubatsiro. Asi kana paine mavoo ushas dinga tisaide mukarirano nonga vangokurumidze kubatsira kuita kuti vana vakurumidze kufukidzika.
Mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruaka vari parunare kwamutasa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeUkraine Eva Olesky Reznikov vari kutarisirwa nhasi kutaura pamusangano wenyika dziri kuvabatsira muhondo neRussia dzichitungamirirwa neAmerica pasi pechikwata chinonzi Ukraine Defense Contact Group kuBrussels. Munyori mukuru wesangano reNATO vaJens Stoltenberg vaudza vatori venhau kuti musangano uyu wakanangana nekuona kuti nyika idzi dzingabatsire sei Ukraine muhondo iyi. Svondo rino mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaudza mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vachavapa zvikwanisiro zvekudzivirira kuti vasarwiswe nemuchadenga neRussia. Nyika dzemuAfrica dzinoti South Africa, Algeria neMorocco dziri pakati penyika gumi neina dzakasarudzwa kuti dzipinde mukanzuro inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations Human Rights Council. Nyika idzi dzinenge dziri nhengo kwemakore matatu anotevera. Kanzuru iyi inoferefeta nyaya dzinechekuita nekuchorwa kwekodzero dzevanhu pasi rose, kunyange hazvo zvimwe zvisungo zvainobuda nazvo zvisingatevedzerwi. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeWashington DC, Maryland neVirginia kana kuti DMV muno muAmerica zvakave nenguva yakanaka nemusi wemugovera vapera, apo zvakaungana zvichidya nekunwa pasi peurongwa hwekuunganidza mari wakange wakarongwa nesangano reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA. Mabiko aya akaitirwa papurazi rechimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Masi Guramatunhu. Sachigaro veCoalda vaJona Masie vanoti kuungana kwavakaita nemugovera kwakapa veruzhinji mukana wekuti vadzidze pamusoro pemabasa avari kuita kubatsira vana vechikoro kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Tiripo vaKandemiri, aiwa maita matibata. Ichokwadi namusi womugovera tati negungano rangariripo resangano reCoSDA tichitsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe inogara kunze kwenyika kuno kuAmerica kuti vatibatsire nemari yekuti tione kuti basa redu ratiri kuita muZimbabwe rienderere mberi. takanangana nekubhadhara mafees evana uye nekubhadhara zvinodiwa kana vari muchikoro.
Mataura imi kuti chinangwa chegungano renyu chakanga chiri chekupema kana kuunganidza mari yamunobatsira nayo vana vechikoro nedzimwe mhuri dzinoshaya kumusha. Munenge muchizvifambisa sei paurongwa ihwo hwamunoita hwekubatsira vana ihwo?
Zvatinoita sesangano reCOSDA, tine vana vatakagara tichishanda navo, vana vechikoro vakatobva kumasecondary tichivabatsira vapayunivhesiti yezvino. Tingangoti semuenzaniso, paUniversity of Zimbabwe tine vashanu, paMidland State University tine vaviri, kwozoita kumasecondary nekumaprimary vachiri kwatiri kubatsira. Saka zvatinoita, tinoshanda navo tichitaura navo, votiudza, votitumira mainvoisi kuti fees iri kudiwa yakamira zvakadii. Isu tinobhadhara straight kuchikoro kwavo, hativatumiri mari kuti vazombonoita zvokuchinja odi odi. Aiwa, tinobhadhara straight kuyunivhesiti, ivo vozongoona chete risiti yatinovatumira. Ndo mashandiro atinoita navo.
Vana veZimbabwe vari muno munharaunda yeMaryland, DC neVirginia vakatambira sei ihwo urongwa ihwohwu? Vakabuda here vachikutsigirai mukupemha kwamuri kuita uku?
Ndinoda kutenda zvikuru vana veZimbabwe vanogara munharaunda ino yeMaryland, West Virginia, Virginia neWashington DC vakatitsigira chaizvo. Vakabuda, vakauya, vakabhadhara mari dzekubatsira madonations nemarafos ataita nemaauctions vachitenga zvinhu. Ndokunonzi kusimudzirwa chaiko. Toda kutenda mhuri yeZimbabwe, ndokunonzi kubatana kwetinotsvaga kuya uko. Isusu takazvionera pamugovera wapfuura uyu. Saka aiwa, toda kutora mukana uno kutenda mhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yeDMV. Aiwa, makagona.
Tinoona kuti nzvimbo yamakaitira mutambo uyu inzvimbo yepurazi remwana weZimbabwe rinonzi Chirandu Farm. Makawana sei nzvimbo iyi yekuti munge muchiitira mabiko ikoko kuChirandu Farm?
Nzvimbo yeChirandu Farm takaiwana kumaererano nokuti ivo veChirandu ndivo vakatotitsvaga, vakatifonera vakati hei, tinoziva kuti munoita zvekubatsira, hamungadiwo here kuti muuye panzvimbo yemusingabhadhariswi kuitira kuti sevanhu vanenge vari kutsvaga mari muchirega kuti mobudisa mari muchirenda dzimwe nzvimbo. Saka tikati mashoko akanaka zvaya, mwana wanobva kuZimbabwe wafunga kuti sapota zvakanaka kudai. Tikati aiwa, chiregai tironge tiitire papurazi penyu. Ivo ndo vakatotitsvaga sekusikanwa kwatinoita mucommunity yedu munomu munharaunda yedu. Vakatitsvaga, aiwa, tinozvitenda nekuremekedzawo kwavakaita organization yedu. Saka ticharamba tichishanda navo futi nekuti hatina kugumira ipapa, tichada kuita zvimwe zvakatowanda kumberi uko. Aiwa, tinotenda veChirandu Farm, murambe makadaro, mugare kure nemoto.
Avo vanga vari sachigaro wesangano rinomirira zvaro reZimbabwe zviri muAmerica, reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA, vaJona Masie vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 kuWest Virginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nezvizvarwa zveZimbabwe kana hama dzafira kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 1560 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekuBikita vochema-chema kuti havachina chekudya nekuda kwekuti kanzuru yavo iri kumanikidza masangano akazvimirira oga kubhadhara mari dzekuti ashande. Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti haasi kufara nezvave kuda kuitwa nehurumende pakuvatambirisa mari dzemabhonasi. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu chanasi. Iwa inesu zakare mangwana mangwanani nengwa za 6 a.m. Anokoneke ane mfaro ndini Blessing Zulu ndokusia hii muina geina muna uze isindebele.